musangano uyu wanga uri wekuti izva isusu semakereke takatanga kuita basa rokutaura navanhu vaida kukutwidza zvamatongedzo enyika ima elections akati asvika kuma constituencies ese tichida kuvapa kuti vanhu vanofungei nenyaya yezvinhu zvavanokoshesa kumaparlamentarians aizotevera zvino vavapo vakasarudziwa kunyange dzimwe nyaya dzichiri kumatare but vadovapo saka nhasi musangano wokutanga tangachiparura nyaya yekuti makereke nemaparlamentarians vachabatsirana sei kugadzira yatingati singwisingu dzakakosha dzekuvaka nyika kana mapriorities ekuvaka nyika saka ndo yanga iva variro yemusangano iwoyo saka wafamba zvakanaka zvikuru nokuti pabuda nyaya dzinotaridza kuti ndo nyaya dzavachamanya nadzo kuparlamendi vachitsigidzwa nemakereke
tinoona kuti maita musangano wekubulawayo muchaenda kuna mamwe matunhu here nenyaya imwe chete izvi
tine kwatatangira but basa rachona richaitwa kumaprovinces ese tangotanga kubulawayo nenyaya yekuti zvinhu zvanga zvakarongeka zvakanaka netimu yedu iri kubulawayo asi urongwa huriko hwatiri kugadzirira tiri kutarisirawo munamato mukuru watinotarisira kuita pakuvhugwa kweparlamendi nemaparlamentarians ese saka iyi inzira yekugadzirira munamato mukuru iwoyo nokuti chatinoshuvira ndechokuti kunyange vanhu vachaenda kuparlamendi vari mumapato akasiyana tingawana here nyaya dzatingati iyi ndiyo singwisingwi yatinoda kumanya nayo mukati megore rino kwete inongodecidewa kuparlamendi asi inenge yaita maconversations akawanda kunze
musangana uyu wabvumirana chii
zvinhu zvanyanya kubuda zvitatu chekutanga inyaya yekuti nyika yedu yakakuvara zvikuru saka kunotsvaka kuti nyaya yekutanga yatinoda kuita kuti tirape nyika ukama hwavanhu hugadzirike ukama hwavanhu vamarudzi akasiyana-siyana ukama hwamazera akasiyana-siyana ukama hwavarombo navafumi ukama hwavanhu vari muno muzimbabwe navari kunze ukama hwavanhu vari kumatunhu akasiyana-siyana vari mumadhorobha navari kumaruwa ukama uhwu hwakakosha kana tichida kuvaka nyika tichienda kumberi hunoda kuti hurapike kana pane zvimwe zvakaitika kudhara zvavanhu vakagwadziwa vakakuvadziwa zvinoda kuti zvigadziriswe nokukurumidza kuti tikurire pamberi senyika yakabatana chechipiri takataurirana inyaya yekuti zvinoda kuti tiise nyaya yebumbiro remutemo pamusorosoro pezvinhu zvose saka zvichada kuti vanhu vakurumidze kutenderana kuti mirayiro mizhinji isati yofambidzana nebumbiro remutemo kana kuti malaws asati aitwa aligned neconstitution paitwe programu kana kuti urongwa hunotevedzegwa hwekuti zvichaitwa rini kuchitangwa nei uyezve zvigopera rini nokuti kana tikasadaro basa iri hariperi chechitatu ndechokuti ufumi hwenyika hunoda kufungwa nenzira yokuti vanhu vangawana sei mabasa uyezve ufumi uhwu hungagadzirika sei tichitanga pazvinhu zvatinazvo tozotsvakawo kuti vamwe vatibatsire kubva kunze nhamo yatinayo haisi yokuti hatina zvinhu muno asi kuti tinoda kuti tinge tinokuona kwakafanana yatingati ashared national economic vision kana iyoyo tisina kuivaka pamwe chete tichagara tiita mabhajeti gore negore asingatiindisi kumberi nenyaya yekuti umwe anenge achiti kana akauya ogumira panzira umwe wouya ogumira panzira asi kana tikava nebingindira kana kuti kuona kumenda mberi tiri pamwe chete pamusoro penyaya yekuti ufumi hwenyika hunofanira kufamba sei zvichatibatsira zvikuru kuti chero kukachinja maminista efinance chero kukachinja hurumende tsvingwitsvingu yatinomanya nayo kwemakore 10 kana kuti kwemakore 20 inenge yakafanana vision yedu yeekonomi inenge yakafanana
vamiririri vemuparamende neavo vemakereke vanoratidza kukwanisa kushanda vese here pakuona kwamaita pamusangano uyu
musangano watifadza zvikuru nokuti vanga vachiratidza kuti vanhu vanodoita sokuti vakashanda vose kubva nechekare chawakanakira musangano uyu ndewokuti hausi webato musangano wakanangana nenyaya kuti tingavaka sei nyika tinda kumberi. Saka uri nyore kuti vanhu vauite nokuti vanhu vanenge vasingabvi vanenge vasingapopoterani uyezve hapana anenge achiti uchatora chinzvimbo changu. Vemakereke chavari kuda ndechokuti kana muchinda kuparamende indai ine shingushingu yavanhu. Musanosvika kuparamende moita zvokuti muri kutsvaka zvamunofanira kuita ivo vanhu vane nyaya kana kuti nhuna dzinodovanetsa. Chiripo ndechokuti titsvage nyaya yatinoti iyi ndiyo nyaya yakakoshera munhu wese, woenda kuparamendi wonomhanya nayo. Saka musangano wanga uchifadza zvikuru.